Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chinhu chiri kuda kunyanyogadziriswa munyika yeZimbabwe mapolisi edu akanangana nezveupfumi hwenyika, economic policy. Chekutangisisa, zvinodiwa kuti tive necurrency imwe chete inoshandiswa kutenga kana kutengesa zvinhu muZimbabwe.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Zimbabwe inofanirwa kudzika nekutevedzera mitemo inobata zvekutengwa nekutengeswa kwemari yekunze.
Chekutanga ndinoda kutaura kuti muZimbabwe mune a lot of experts in climate change who can help the government to manage climate change. And nyika yeZimbabwe just has to put people who can manage climate change into their position.
Zimbabwe inonzi ine nyanzvi zhinji zvinogona kuibatsira mukurwisa zvekushanduka kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzika nekushandisa mitemo inobata zvekutengwa nekutengeswa kwemari yekunze, kwete kuramba ichishandisa zviripo iko zvino. Izvo vanoti zvinopa vanhu vemabhizimisi vehurumende pachayo mikana yekutenga nekutengesa mari yekunze neuremu hwavanoda. Svondo rapera bazi reReserve Bank of Zimbabwe reFinancial Intelligence Unit rakazivisa nezvemakambani gumi nemapfumbamwe richiti kambani idzi dzinotenga nokutengesa mari yekunze nenzira dzisiri pamutemo. Muzvare Mutambasere vanoti izvi hazvisi kuzopera kusvika hurumende yadzika nokutevedzera mitemo yakasimba kuti izvi zvimiswe, sezvo matengesero nekutengwa kwemari yekunze kuchikonzera kuti uremu hwemari yemunyika neyekunze zvirambe zvichichinja. Izvo vanoti zvinokanganisa vanhu vemabhizimisi.
Chiitiko ichi chinoma chinokahlamadza zvikurusa kuti vanhu veFinancial Intelligence Unit vari kuti ivo vanhu vaakusungwa, makambani ari kusunga paanenge achitsvaka maUS dollar kune yavari kuti illegal market. Asi takanadzo zvicherechedza tinoona kuti market iyi ndiyo market iri kushandiswa neveruzhinji vanenge vachitsvaka mari yemaUS dollar muZimbabwe. Vanhu havangaregi kutsvaga maUS dollar nekuti ikonomi yemuZimbabwe inoshandisa maUS dollar kunyanya. Kunyanya vemakambani nekuti vanenge vachitenga zvinhu zvinogadzirisa maraw materials avo kubva kune dzimwe nyika. Nyika idzi dzinenge dzichitarisira kwavari kuti vachange vachishandisa maUS dollars kuti kana marands kuti vatenge zvinhu zvavanofanira kutenga kubva kwavari. Tinoona zvakare kuti iyo yavari kutaura inonzi interchange auction. Interchange auction ndiyo ingadai ichitosungwa.
Nemhaka yeye muchidero amai Mutambasere, vanofanirwa kusungirwei?
Vanhu vari kushandisa interchange auction ndivo vangadai vachitosungwa nemhaka yekuti hurumende iri kutendera kuti vanhu ava vatenge maUS dollar nemari yakanyanyisa kuderedza, nemari inoita kuti nyika irasikirwe nemari. Interchange auction ndochinhu chavangadai vachitarisisa kuti sei kuinterchange auction maUS dollar ari kutengeswa nemari yakanyanyisa kudzikisa, nemari isingaratidzi kukosha kwakaita US dollar kana tiri muZimbabwe.
Sei kuziva kwenyu chii chavanga vachifanirwa kuita apa?
Zvinofanira kunge zvichiitwa neveFinancial Intelligence Unit. Chekutangisisa, zvinofanira zvinge zvichiitwa neMinistry of Finance kutarisa interchange auction kuti interchange auction iyi isaramba ichitengesa maUS dollar nemutengo wakadzikisira. Chechipiri kana kuti icho chinototangisisa, kutarisa kuti sei muekonomi yeZimbabwe tiri kuramba tichisimbirira neZimbabwe dollar pamwe chete nemamwe makarenzi nekuti izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vange vachiti kana vabhadharwa nemaZim dollar vomhanya kuti vanoichinja kupinda maUS dollar nekuti Zim dollar pacharo harisisina kusimba imari yekuti inenge ichiderera value yacho zuva nezuva
chinofanira kugadziriswa munyika chii uye chii chiri kukonzera zvose izvi
chinhu chiri kuda kunyanyogadziriswa munyika yeZimbabwe mapolisi edu akanangana nezveupfumi hwenyika economic policy chekutangisisa zvinodiwa kuti tive necurrency imwe chete inoshandiswa kutenga kana kutengesa zvinhu muZimbabwe currency iyi inofanira kuva maUS dollars nenhau yekuti muZimbabwe kunyange ava vanogadzira zvinhu vanogadzira vachishandisa maraw materials anenge abva kune dzimwe nyika uku kunenge kuchida kuti vashandise maUS dollars zvazvakaita iko zvino humwori hunonyanyouya apo pane vamwe vanenge vachikwanisa kutenga maUS dollar muinterchange auction vachimatenga nemari yakaderera asi vachizokwanisa zvakare kumatengesera voruzhinji nemari yavo chaiyo so ndinoona kuti dai vanga vachida kugadzirisa zvinhu vanhu vefinancial intelligence unit vatanga nekutarisisa chinhu chinonzi interchange auction vaona kuti chavhariswa kana kuti mutengo uri muinterchange auction mutengo unoratidza kukosha kwakafanira kweUS dollar
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change uri kuenderera mberi kuEgypt vatungamiri venyika vachikurudzirwa kuzadzikisa zvavakavimbisa vamwe vatungamiri vakataura pamusangano uyu vanosanganisira mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vaEmerson Mnangagwa nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nevamwe nyanzvi mune zvekushanduka kwemamiriro ekunze vaRussell Farai Rusere vanoti zviri nyore chose kudzidzisa vanhu pamusoro pekushata kuri kuita mamiriro ekunze vachiti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kushanda nesimba panyaya iyi varusere vanoti Zimbabwe izere nyanzvi dzinogona kubatsira hurumende panyaya iyi vachikurudzira hurumende kuti iumbe homwe yekuita basa iri nokukurumidza
nyaya yekuchinja kuita mamiriro ekunze sezvo kuita kunaya kwemvura kana kuti mapisiro ari kuita kunze zvinongoti hurumende yenyika yega yoga inofanira kubvuma kutoti izvi ndo zvinhu zvavapo and hakuna munhu achauya kuzovabetsera ivo pachavo ivo vanofanira kuunganidza mari voona kutoti vangaite sei kutoti vakwanise kumaneja climate change kana kuti kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze
dzimwe nyika dzichiri kubudirira dziri kuda kupiwa mari vachiti ndiye kukanganiswa kuri kuitwa zvinhu neclimate change munoona sekuti zvinokodzera here izvi uye mari dzacho idzi dzinenge sokuona kwenyu dzingashandiswa sei
ndinoti the major contributor kana kuti vari kukonzera kuti mamiriro ekunze achinje iChina ne United States of America but nyika idzodzo hadzimbofa dzakauya kwamuri dzokupa imari kutoti dai madai mani madai imimi pachenyu mofanira kutozvionera kutoti moita sei to contain the impacts of climate change they are real and zvinhu zvavakutoitika zvinhu hazi zvinhu zvokufungidzira kuti zvichaitika zviri kutoitika mazuva nezuva I think macyclones vamaona ari kuwanda madroughts are very very frequent kana kuti aakuwanda madroughts the occurrence madroughts season after season saka tinotoona kuti hurumende yega yega kana kuti nyika yega yega must put aside a fund put aside kuti in its budgetary planning they must set aside funds for climate change disaster management.
Chingachwa nini kakata se Zimbabwe pamsoro penya ya ze climate change.
Chokutana ndonga utawa tu Zimbabwe mwene ma a lot of experts in climate change who can help the government to manage climate change. And inga Zimbabwe just has to put people who can manage climate change into their positions. Chingachwa piri nechwa government of Zimbabwe must inofanira kuunganidza mari yekuona kutoti vanhu vangavabetsere kugadzirisa dambudziko iri rema rekuchinja kuita mamiriro ekunze vangaite sei. They need to set up, I think, a climate change committee. There are a lot of experts vanogona kubetsera kuti Zimbabwe ikwanise kuona kutoti madambudziko anokonzerwa nekuchinja kuita mamiriro ekunze sozvifambisa sei. Vanhu ivavo vanoda ku, let's say, capacitate them and also be taken into consideration. Izvezvi munyika yeZimbabwe kana tichitaura nhaya yeclimate change tinongotedzera kunezvinoitika kune dzimwe nyika, but isusu pachedu hatizive kutoti what's very suitable for our context and very suitable for our economic conditions kutoti tomanage sei climate change. Those simple muZimbabwe.
Ii kana kuri kutaura nomunhu ari kumusha mungamurakidza here kuti climate change pane zvayachinja zvayakonzera munyika? Chii chamunganongedzera mukamutarisa?
Munhu ari kumusha ndomudzwa kutoti waisidyara chibage nguvai kana kuti mvura yaisinaya nguvai. Munhu ari kumusha anondiudza kutoti mvura yaisinaya kana kutoti kutanga kwanovhemba ainge aisa mbeu pasi. But izvezvi anondiudza kutoti pamwe anoisa mbeu pasi musi wekisimusi kana kutoti kisimusi yatanga kana kuti yapfuura. Ndozvo zvakaratidza kutoti mamiriro ekunze achinja. And izvozvo ndizvo zvavaona kudzidzisa kutoti zvino kana mvura yakusanaya nguva iyi toita sei. Tovaudzidzisa kutoti aiwa kana mvura ikasanaya kudai hatichatsvaga mbesa dzinoda nguva yakarebesa kutoti dzisvike. Takunotsvaga hatinoti mashort season varieties, mbesa dzedzi dzinoibva nguva nenguva pfupi pfupi. Ndozvinhu zvinofanira kuudzwa varimi vedu vari mumaruva.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekushanduka kwemamiriro ekunze vaRussell Farai Rusere vari parunhare paUniversity of Witwatersrand kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanobvuma kuti vakapiwa purazi nezvikakarara zvemotikari zviviri nehurumende, asi vaMonzora vanoramba kuti izvi zvichakanganisa urongwa hwavo hwekuti vapikise zvinenge zvichiitwa nehurumende. Izvi zvakabudiswa nebepanhau repadandemutande reNewsHawks neZuro. Mukuzeya nyaya iyi takabata vaMonzora mbune.
Reganditange nenyaya dzemotokari idzi. Kutaurwa kuroitwa nyaya iyi iri kuita sekunge ndatanga kupiwa mota gore rino kana kuti ndapiwa mota iko zvino, kwete. Ini ndakaita senator muna 2018 tikapiwa motokari dzedu dzekuparliament semamwe mamembers of parliament ese. Then muna 2020 ndakahwina kuita president weMDC ndikabva ndaita leader of the opposition in parliament. Zvichireva kuti muna 2021 ndakapiwa zvimwe zviri pamusoro pezvinopiwa mamwe maMP.
Ndezvipi zvaMonzora?
Kusanganisira motokari dzimwe pamusoro, haizi imwe imbiri dzinopiwa pamusoro.
Saka mota dzamuri kuti makapiwa idzi iBenz neipi imwe yacho vaMonzora?
Pano kuBenz nemota inonzi Land Cruiser, zvichireva kuti off-road. Pane kuti off-road kwozoti Benz iyoyo, kune mota inonzi Land Cruiser. Iyi mota iyi haisati yauya. Inyaya yokuti kana uri leader of the opposition parliament yese, basa rako harizi reconstituency one, unotenderera nyika yese.
Basa renyu nderei chaizvo? Munganyatsotsanangura here ipapo?
Ini basa rangu ndereku-inspector maprojects ari kuitwa nemamembers of parliament as opposition Zimbabwe yese. Saka tunopiwa motokari dzimwe dzekushandisa nekuti basa racho rakati wandei. Tiri pamusoro ipapo, leader weopposition muparliament akafanana na minister. Kana muchiona kana paine mapublic events, kwandinenge ndakagara kune maminister. Saka mabenefits emaministers anouya kuna leader of the opposition as well. Hakazi kekutanga kuti leader of the opposition apiwe mabenefits ari pamusoro pemamwe ma MPs.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Semuenzaniso, leader weopposition muNational Assembly, wa Gibson Banda, pawakanga vari member of parliament, tichangotanga MDC, wakapiwa mabenefits iwayo. Muzvare Tokozani Khupe muna 2018, tambobva kuelection iyoyo, wakapiwa mabenefits iwayo pamusoro pemabenefits anopiwa mamembers of parliament. Opposition leader of parliament in parliament ane status yakafanana na minister. Ndi minister saka hapana chitsva ipapo.
Ko panyaya yepraza apa makariwana sei vamunzoro?
Ndakatanga kuita zvefarming kunyanga muna 1998. Ndichipfuya makwai, ndichisupplya mahotera muZimbabwe muno. Ndaisupply mahotera akawanda vanosanganisira vana Trotberg, vana Montclair, vana Leopard Rock, mahotels mazhinji, ndichiita farming yemakwai 1998. Ndikaapply land yangu muna 1998. Now muri kuzviona kuti 1998 bato redu reMDC randasakira tombofoma. Saka vanoda vanoenda kunoona application yandakaita 1998 ndichiri mudiki pane zvandaari izvi.
Asika bato reMDC raitiro rainge risingawirirane neurongwa hwemagoverero aiitwa ivhu parakatorwa muna 2000 zvichiti zvinenge zvaiitwa zvakarerekera kubato rezanu PF chete.
MDC yakagara muna 2014 ikaita congress yayo tina baba Morgan Tsvangirai. Pakabuda chisumbo chekuti land haizi yezanu PF, mapurazi haasi yezanu PF. Saka vanhu veopposition ngavatore mapuradziwo sekutora kwakuita vanhu veruling party. Chisungo chakabva mucongress yeMDC. Ndiri kukurudzira vechidiki kuti vaitewo zvekurima izvozvo. Kupurazi kwedu tiri kuita nyaya dzehuchi, tiri kugadzira huchi, tiri kuita trout fishing, tiri kuita zvinhu zvakati wandei zviri kupa mabasa vana vemunyanga munova mune purazi rangu.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Bato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU rinoti radzinga kubva mubato iri vamwe vakuru vashanu vanoti vaStrike Mkandla, Matthew Sivanda, Ernest Ndlovu, Mildred Nkandla na Akim Nkala vachiti vakasarudza gwara rokuzviringa bato iri. Mugwaro ratumirwa Studio 7 nemutungamiri weZapu vaSivanilizwe Nkomo rakasainwa nemutauriri webato iri vaMso Ndlovu. ZAPU inoti yakaedza kubatanidza vatsigiri vayo mushure mekongresi yavo asi vashanu ava vakasarudza kuzvidzinga mubato. Hatina kukwanisa kubata umwe wevashanu ava kuti tinzwe divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti chitundu musere musere chakatumirwa kuchadenga zvondorapera ndechekudetsera Zimbabwe kuti ikunde zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi. MuNewsday makare vaMnangagwa vanozivisa kuti vashandi vehurumende vachapiwa bonus inoita madhora mazana maviri ekuAmerica inonzi presidential bonus. Vamwe vachiti vaMnangagwa vari kuita izvi sekutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Ma magadi ko pasi dote vina po magadi ko apo e na ngai kumbira wo kumbo jamurumo ya nondo mbadu tafaza mbadu kuti murume watinetsa mbo po mari akambona sakamboita siku mara no pone kan pfo wo yaita kuti ukande ruzhinji rupenyu hwana wo Zimbabwe wese mutango noda ko kumara no puwa wo wambo yambonya kuone zakadi ko mara no puwa wo koko na usina zvekutaura wonyarare here kunyarara unobveyo kana usina zvekutaura kuenga wa kunonzi aka bobata mutauriro wemapurisa but vanga vasiri vari nhare mbozha yavo tazobata nani vanenge vasina chekutaura usavasiri vasingadaviri poni dzavo hakuti tovakapusa iwo unongotaura zvausingazivivo uri munhu akaita seikewo ndinotenda nemashoko andataura iwayo kuti achabatsirikana nawo
mamukazi mamukazi vashamara rivi ndautaura zvenyaya yeviolence iri kuitika kuzimbabwe iyo ivo vayouthes anotoefanenge achitumwaya achinorova vanhu vanombozviziva here kuti ngozi kana yava kuuya inobata iwe mwe une anything chauri kuwana chauri kubhatara unobhatara kuti urove mwe mangwana maelection opera worova hama yako zvinenge zvichibatsira chii hapana kwatiri kuenda sezimbabwe kana tichiri nepfungwa dzekungoti munhu akasapota patora anoda oro munhu akasapota patora anoda oro hapana kwatinenge tichinda tinenge tichitenderera panhu pamwe chete zvinhu zvinongoda kuti maelection aitwe murunyararo tovhota awina awina otonga nyaya
makadiko pastudio 7 apo nditaurewo nezvinoitika muparamendi namudhenda uyo ari kungoburitsa nhengo dzetriplec angopikupukana naye zvishoma buda panze paramendi haisi yako mudhenda paramendi ndeyekukweshana kwepfungwa vamiriri ava vakasarudzwa nevanhu havana kusarudzwa nevemudhenda zvinokatyamadza kana iwewo wakudzinga munhu akasarudzwa nevanhu zvinotirwadza takamboona uyoyo ravhumomoyo uyo ari paanga ari speaker of parliament weposition handina kumboona kana one member of parliament yezanupf yakaburitswa muparamendi ndo mucherechedzo wevatungamiriri veparamendi vatinoda zvokungoti mutungamiriri wetriplec angopokana naye buda panze aupokana naye otodzinga dai parliamendi magadzirisa ipapo speaker of parliament haafani kupiwa simba rokungodzinga vanhu vadira saizvozvo zvinotirwadza
mamukase mamukase pastudio 7 yapo isusu takasimba zvedu tiriko zvedu kuzimbabwe kumachirune uku rinonyeperana politiki dzemuzimbabwe kuti dzinodo kutorwa ngebiro dzinotodawo chimbo mugotsi zvaari kutoita akomana chimbo mugotsi ndiyo kutopedza zvese ndikoti niuye niwe nokupindira zvekunyeperano handi toimba namwari toimba namwari izvoka ekunyeperano izvi kutaurana mere zvatozvaasatati anaskala ndiyo chaiyo chaiyo ito chaio chaio chimbo mugotsi nawakomana handi zvaanitoda ndikotoona kutore
chimwe nechimwe chine nguva hakuna munhu ungatonga asingazivi kuti hakuna munhu ungashandisa angaita mari pamba pake ane zvunhu agozikanga kuti une zvunhu agozikanga kuti une mota asi vana vake vasingagoni kudhiraivha mota zvakafana nezvizvizvi isu tiri vana vezimbabwe kune vanhu izvezvi vane ma 40 something years 30 something years asingazivi kundovhithidhirowa mari pabhengi kuti mari inotogwa sei kuti ucheke balance inochekwa sei pabhengi nekadhi rako kune munhu asingazivi kana kadhi repabhengi harizivi nenyaya yezimbabwe kuti yeukoronyera huriko kumusoro kunana munangagwa ikoko hwekuzvidza ivo vanofunga ivo voga vanofunga kudya vanofunga kudya asi vasingafungiri vamwe vanhu vanovaivo vanoda mavhoti evanhu asi vanhu vacho havana zvavanovaitira saka zimbabwe kuti inake inoda njere haidi kuti tiite semapenzi ngatishandise pfungwa mhani sevanhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Sangano remtambo wenhabvu English Premier League nezuro rakazivisa kuti mitambo yose yenhabvu ichambomiswa kusvika mwedzi unoya 26 zvika kuitira kuti mutambo wenhabvu wepasi vose weFIFA World Cup wapera. Mitambo yenhabvu yezvikwata zvose ichambomiswa pasi pose sezvo mutambo weWorld Cup uchitambwa mumwedzi yambudzi nazvita kana kuti November naDisemba pachinhambo chemwedzi yaJune naJuly. Izvi zvinokonzerwa nekupisa kunoita nyika yeQatar uko kuchatambirwa 22 World Cup kutanga musi kusvondo rinouya. Tabata anofarira zvemitambo wenhabvu Brian Msekiwa kuti tinzwe zvizhinji.
World Cup tiri kufara zvikuru kuti nguva yacho yasvika World Cup. Yasvika weya vanenge vataurira kuda kuona kuti nyanzvi yainogona kuenha kukunda dzimwe nyika ndeipi. As far as kuziva kuti ndiyana achatora right now zvaakunetsa hapasina nyika iki. Hakuna kana nyika yekuti tingati iyindo ichatora iyindo ichatora but kune mahousehold names wagarai kwakaita zvakaArgentina, Brazil, Spain, France ndo vatinenge taongotiwo neBelgium ndo vatinenge taongotiwo panyika idzi pamwe ndo pane ichawanika ichitora mukombe but maaccess achange akazara gore rino.
Takaona nezuro Premier League ichitaura kuti vachambomira mitambo kusvika nyaya yeWorld Cup yapera. Munoona sekuti vatambi ava vapiwa nguva yakakwana here yekuzorora vasati vatangidza mutambo uyu?
Nguva yekuzorora havana kupuwa nguva yekuzorora ende ndozvimwe zvanazvingotyira kuti tinokwanisa kuaffecta performance yemaplayers ende makada kuona dzimwe nyika dzakatangirwa naEngland vaiva maplayers ari very key angasvana kunge ari kuWorld Cup akatokuvara asikwanisa kuendako and also muchaona kuti even after World Cup kune mamaplayers achakuvara kuWorld Cup ikoko whereby they may not even return kumaleagues avo ekueurope vaina utano hwakanaka. Saka ndoona kunge World Cup kunge yauya nguva yakai yein between mamatches but I think the reason why vazviita is because of the region where the World Cup is being played. Kana havana kwasa kuwana imwe nguva yakanaka yekuti vatambe because ukoko kunopisa saka ndosaka vatamba nguva inoi.
Kuafrica uku munotarisira kuti timu dziriko idzi dzichaitawo mashure avo sezvatakamboona dzimwe dzichizama kuita makore apfuuraya?
Ya, kuafrica ndikuona paine chance yekuti vanokwanisa kubudirira. I think ndichaona paine 2 kana maafrican countries anokwanisa kusvika mumaquarter finals. Kune Senegal ndiyo imwe iri mugrupu iri musame gurupu iri mugrupu B. Kwaita Tunisia iri mugrupu D. Kwaita Cameroon iri mugrupu G. Ghana group H. Saka ndirikuona vachikwanisa kuqualifya to the next round. Ndirikuona maybe 2 countries from the next round vachipinda mumaquarter finals. Ende zvasodipata pekutanga kuti hapasina timu inonzi haigone kana kuti inodyerewa. Each team ine machances ekuqualify. Zvino zvakungoenderana netactic strategy nezuva retimu iyoyo kuti is it going to be a good day for that team to qualify or to win.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitambo yakasiyana-siyana Brian Msekiwa vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera topotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Zimbabwe inofanirwa kudzika nekutevedzera mitemo inobata zvekutengwa nekutengeswa kwemari yekunze. Zimbabwe inonzi ine nyanzvi zhinji dzinogona kuibatsira mukurwisa zvekushanduka kwemamiriro ekunze. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande.